Vachitaura kumuzinda webato ravo muHarare pange pachisangana dare repolitibureau, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati kunyange paine vamwe vati varikuda kukanganisa upfumi, bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dzegore rino.
Our people's vote should be a resounding rejection of the machinations of our country's detractors and their surrogates.
Vhoti yedu inofanirwa kuva nemutsindo wekuramba mabasa evavengi vedu nevanhu vatevera. Mabasa avo ekuda kuvhiringa zvirongwa zvebudiriro ari pachena anoonekwa nezvavari kuita, kusanganisira zvavari kuita kumari yenyika nekukwidza mitengo.
Vatiwo manyepo kuti munyika mune nzara, vachiti nyika yakazadza matura nekuda kwezvirongwa zvakaita sepfumvudza.
We are food secure and our strategic reserves have sufficient grain to feed the nation. I read in the papers that we are food insecure. That is absolute false. We have food surplus in this country.
Tine zvekuya zvinokwana uye zviri mumatura edu zvinokwana nyika yese. Ndoverenga mumapepa nawo uchinzi tine nzara inhema, zvekuya zvakatowandisa.
Asi mutungamiriri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vati nyaya yehuori ndiyo yakanganisa upfumi hwenyika.
Munongozviona kuti nyika yedu yakuda kuti ichishanduka, pakuda kuti maoko ashanduke. Maoko ari paya anovhinza. Mukatarisa muromo iripo yei yakakura zvikuru, madyira ayo inokokota gapu zvekuti upfumi hwenyika hwaparara. Mukatarisa here kubiwa kuri kuitwa goridhe? Pane vana makoronyera vari pakata vari kungodya zvevapfupi nekureba. Saka hei, nyaya iyo inoda kugadziriswa. Nyika yedu 68% havana chikafu, 68% vari food insecure, 49% vane nzara inotyisa nenhamo inotyisa, extreme poverty ine zvinotaurwa nana World Food Program and a World Bank.
Mukura anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reMovement for Democratic Change vachengetai guta vatiwo ZANU-PF iri kutadza kutungamira.
Chapa kuti upfumi hweZimbabwe huparare, hutongi hwehudzvanyiriri, hutongi hwemutsimba, hutongi hwehutyisidziri. Hakuna mabhizimisi anouya munyika mune rudzi rwehutongi hwandataura, huye hutongi hwehumbavha, corruption, ndo yauraya upfumi hwenyika. Tiri kuramba tichatinotenderera mudenderedzwa.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vati kushaya simba kwedhora remunyika kuri kupa kuti mutengo wewedzere zvakanyanya.
Kumbanudzwa kwakaitwa exchange rate kuri kuita kuti exchange rate official yacho neyepanze dzirambe dzichingosundana dzichienda mberi. Saka kufamba kuri kuitawo exchange rate ndokufamba kunenge kuchiitawo mitengo.
Mabhanga anokweretesa mari akaita seIMF, World Bank neAfrican Development Bank uye vehurumende yeAmerica nedzimwe dziri kumawirira vari kukurudzira vaMnangagwa kuti vaite sarudzo dzakachena kana vachida kuti zvematongerwo enyika neupfumi zvigadzikane. Vanhu vemuZimbabwe vari kubatsirwa nezvekudya nemasangano akaita seWorld Food Program uye World Bank inoti vanhu vakawanda munyika vari kunonga svosve nemuromo. WFP inoti mumwedzi mitanhatu iri kutevera iri kuda mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nerimwe kuAmerica kubatsira vava kuziya nenzara munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.